zvekwata izvi izvo zviri kutungamira makundano ekatso laga premier soccer league zvakawira pasi makwikwi echibuku super cup zvichitevera mitambo yekutanga yakatambwa mukupera kwesvondo FC Platinum haita kodzera kumirira nyika mu-2019 cup confederation cup mushure mekudamburwa pamusha 5-4 nechapungu ichiteverwa nengezi Platinum Stars iyo yakarohwa pamusha zvekare 5-4 neHerentals. Mitambo iyi yaive yapera iri mangange ndokuzoenda kumapenarity. Murairidzi wengezi Platinum Stars Tonderai Ndiraya anochikwata chake chakatamba zvakanaka asi vakazorara panguva yakakosha.
Mutambo wakanaka zvikuru. Tatamba zvinonakidza. Changomedza chete ndechekuti hatinozokwanisa kuchengetedza kora kanga tawana. Asi ndafunga kuti pamwe tangatamba zvakanaka zvekuti tiine game asi tazorara kumashure uku.
Asi Cape United, Diamonds neIslanders dziri kukwikwidza zviri mutsindo mumukombe uyu kunyange hazvo vari kutatarika mumitambo yeleague. Diamonds iyo iri kurwisana nehondo yekubuda mupremier soccer league yakafadza vateveri vayo nekukunda Blair Chiefs 1-0 nechibodzwa chakabva kuna Tawanda Macheke. Murairidzi weZimbare Lloyd Mtsasa anoti vakomana vake vaive neshungu dzekuda kukunda.
Kana tichikwanisa kuti magora edu akaenda kumberi kana tichikwanisa kuvachengeta nepakati vanga vachivachiita sei vachibatsira but generally ndinoda kutaura kuti avakomana vese vanga vane shungu dzekuda kuhwina zvaura nhasi.
Cape United yave makota finary mushure mekurova ZPC Kariba 5-4 nemapenarity zvekare ichibatana neHighlanders iyo yakadamburawo yadha 2-1. Zvikwata izvi zviri kubatana neNitrat iyo yakarova Black Rhinos 2-1 netriangle iyo yakabudisa Shabani Mine 4-2 nemapenarity. Shabani netriangle dzaive dzaita mangange 0-0 munguva yakatarwa. Zvikwata zvisere zvave makota final umu zvichakweshana kuitira kuti zvikwata zvina zvipinde mumasemifinary emakwikwi aya umo zvicharwisana semvumba kuitira kuti pabude shasha mbiri dzinopinda muchibuku super cup final iyo yakatarisirwa nevakawanda nemaziso matsvuku. Chikwata chichatora mukombe uyu chinowana zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora uyezve chinobudirira kumirira nyika makwikwi e-2019 cup confederation cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.